Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezinqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 1 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. United Nations yokurudzira Zimbabwe kuti igadzirise nyaya yegukura hunde. Bato rinopikisa reEFF kuSouth Africa rorwisana nechikwata cheOperation Dudula chiri kuda kuedza kudzivirira zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika kuti zvisarapwa muSouth Africa. Kanzuri yechinoi yogadzira mugwagwa pakati peusiku kuitira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vanga vachitarisirwa kushanya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano weUnited Nations wanga uchiitirwa kuGeneva kuSwitzerland uchiziya nyaya dzekusarurwa kwevanhu wakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti igadzirise nyaya yegukura hundi uye kumira kumbunyikidza hama dzevakapondwa munguva iyi padzinenge dzichiisa matombo ekurangarira vafi. Musangano uyu wati panofanira kugadzirwa matare kuti chokwadi chibude vanhu varegererane kana kuti Truth and Reconciliation. Vanga vachitungamira Zimbabwe kumusangano uyu vari gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanga vakati vainge vapara mhosva vainge varegererwa namushakabvu vaRobert Mugabe, asi magweta anorwira kodzero dzevanhu akati nyaya dzakadai hadzingonzi vanhu varegererwa sezvo dziine kupondwa kwevanhu verimwe rudzi vakawanda mukati kana kuti genocide. VaZiyambi vakaramba kuti kwakaita kupondwa kwevanhu vachiti kwainguva kunetsana. Dzimwe nyika dzashorwa kumusangano uyu nerusarura dzinosanganisira America neBenin. America yakurudzirwa kuti ione kuti vatema vemunyika iyi havangopfurwe nemapurisa zvisina zviine rusarura mukati sezviri kuitika. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandevere.
Nyaya dzakadai dzakaita sedzigukura hundi, maonero angu Blessing ndekuti kudzvara chimbambaira. Chimbambaira chinozoputika mose musinga chachizivi panguva dzinotevera idzo. Ndinodaro ndichiti Blessing, maonero andinoita nyaya idzi kwese kwadzakamboitwa kukaita sekunana Rwanda vakazoshandisa chivanhu chavo nemagariro avo kugadzisa nyaya iyi. Nyaya yakadai Blessing inoda chete kuti upere kana paita kutaurana chokwadi, paita kuregererana, pobva paita kuripana. Ndokuti nyaya dzerudzuru dzigadzirike Blessing. Nyaya dzikasatorwa matorwa andinotaura dzinongozouyazve dzichimuka, hadziperi.
Ko, zvanga zvichinzi navaZiyambi nyaya iyi yakatosiya yagadziriswa navaMugabe?
Zvakare Blessing, mataura nehurumende ndiri kumanzwa ekuti vangomuna vaMugabe vakasainirana pasi kana kunyorerana kana kubvumirana. Nyaya idzi hadzigadziriswi nenyaya dzekuendesana kujere. Nyaya idzi dzinogadziriswa chete nekuregererana, nekutaura chokwadi nekuripirana. Ndo zvinogadzisa nyaya idzi. Ndo zvinoita kuti nyika yekwedu ipore, nyika yekwedu iregererane, nyika yekwedu ienderere mberi. Pasina izvozvo hapana zvatinenge taita Blessing latend.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandevere vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kambani yenhare yeTel 1 nasi yaparura chirongwa cheTel 1 Crop Monitoring, icho chichaita kuti varimi vakwanise kuona kuti zvinhu zviri kufamba sei kuminda yavo. varimi vanenge vachishandisa nharembozha dzavo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa ichi kuHarare Agricultural Show, mukuru anoona nezvekushambadza mutero 1 amai Maureen Chiramba Guwa vati chirongwa chavaparura nhasi hachisi chekufona asi kuti chinoita kuti murimi akwanise kuona kuti zvirimwa zvake zvave kuda kudiridzwa here kana kuti kwete kunyange ari kure.
Application iyi ichakukwanisa kuti uri muofisi ukwanise kuona kuti saka ibhani kana zvimapotato kana chikanhi changu chandakarima maninzi angu akamira sei uchashandisewo kutiona kuti mvura iri kudiridzwa zvakanaka here. Hatisenge tine makomana aya vakataudza kuti vondidiridzira kana vasikudiridza mari yemvura yepoo vari kuchengetera pane sido handizvi saka ukwanisa kuvanaira chikuti precipitation level iyi pavari kuzvivadii vachatidza that down seco zviri dark green zviri kuratidza kuti zvinhu zvoright handizvi but if you see a lighter green or if you see a red it means there's a problem.
Vatiwo chirongwa ichi kana kuti humizha kana kuti application iyi inoratidzawo huwandu hwemvura kana fertilizer inenge yave kudiwa zvirimwa pamwe nekuratidzawo zvirwere zvinenge zvabata zvirimwa. Amai Chiramba Guwa vanotsanangura kuti humizha uhu hunoratidzawo mamiriro ekunze kwemazuva 15.
Unokwanisa zvakare system yenyu inotipa 14 days handizvo 14 days unokwanisa iyoyote uri mutoro kufambeya kwangu kwandine kutosi yangu handizvo kuri kunaya here kuchange kuine mhepo here kana kuine mhepo zvirimwa zvangu zvandina zvasi zvinota se zvobva zvakohwa zvobva dadi zvobva ndiyungu yangu yobva yaita se yobva yaa
mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa mutel 1 Engineer Lawrence Ngala vati chirongwa ichi chinoshandisa mishina yesatellite chinobatsirawo hurumende, mabhanga pamwe nemakambani einsurance kuti vaone kuti varimi vanenge vachitaura chokwadi here pauwandu hwegohwo ravo. Mukuru werimwe remasangano anomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vaudza Studio 7 kuti chirongwa cheTel 1 chakakosha vachiti zvekushandisa mishina yechizvino zvino pakurima ndizvo zvinofanira kuitwa nemurimi.
Ndechimwe chezvirongwa zvinogona kutibatsira kuti yatinoti crop management iyai kana kuti enterprise management zviriko zvekare zvinobata kuzvipfuwo.
Hallo.
Zviitike nguva ichiripo kana paine zvinoda kugadziriswa kana kuri kudiridzira kana kuri kuti papinda zvimama insects kana iri fall armyworm kana ari herbicides aroda kuapplywa zvese wakugona kuziva kuti ukatarira paapplication iyoyo unokwanisa kuti uzviite.
Asi vati chinogona kuvhiringidza zvinhu zvakaita seurongwa hwaparurwa netel 1 kudhura kwekushandisa nharembozha kana kuti data. Chirongwa ichi hachisi chemahara uye vanoda kushandisa chirongwa ichi vanobhadhariswa madhora maviri kuti hekta imwe chete iongororwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Zvichakadaro, urongwa hwekurima fodya munyika hwaparurwa zviri pamutemo nhasi paine tarisiro yekuti gohwo rinenge rakanaka. Mutoro wedu wenhau Ivan Zininga aita hurukuro nemutungamiri werimwe sangano revarimi reIntegrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT.
Nhasi 1 September izuva guru kuvarimi vefodya apo fodya inenge ichitanga kusimwa kumunda kubva kumaseedbed. Hurumende iri kutarisira fodya inosvika kana kudarika 250 million kgs mwaka uno wa 2022-2023.
Munoona zvichikwanisika here izvi amai Jiti?
Izvi zvinokwanisika chose kana varimi vawana zvinobatsira nenguva. Fodya yekudiridzira iyo yatangwa kudyarwa nhasi ndiyo fodya inopa gohwo rakakura, iriwo fodya yemhando yapamusoro. Ndinokurudzira varimi vefodya kuti vasashanda navana vari pasi pemakore 16 sezvo zvisingatenderwe nemutemo wenyika yedu uyewo mutemo inoongorora kurimwa kwefodya pasi rese.
Varimi vefodya vanonzi ndo vapedza masango munyika. Zvoitwa sei kuti varambe vachirima fodya asi vasingapedzi masango?
Varimi vanofanira kuramba vachidyara miti kunyanya mapuranga, varege kushandisa misasa neimwe miti yatinoti maindigenous trees. ayo anotora nguva yakarebesa kukura zvinokonzera kuparara kweenvironment nevhu. Mishonga inoshandiswa ngaive inotenderwa uye isingauraye mamiriro okunze. Zvekare munenge muchigara mishonga iyi, makondeinas ngaaraswe kana kupiswa nenzira dzinotenderwa pamutemo. Gadziriro yakakwana yakakosha kuti varimi vabuditse fodya yakanaka.
Vanga vari mukuru wesangano rinomirira varimi reIntegrated Commercial Farmers Union, amai mai vePGT, vachitaura parunare naIvan Zininga weStudio 7. Nengo dzebato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF nedzechikwata cheOperation Dudula dzinonzi dzambonetsana zvakasimba muSouth Africa nhasi nenyaya yekuti vabva kure varapwe here kana kuti kwete munyika iyi. Nengo dzeEFF dzinonzi nhasi dzakwanisa kuvhurira vekunze mukana wekuti vapinde pakiriniki yeHillbrow iri muJohannesburg iyo yakambenge yavharirwa vekunze kuti vasarapwa. Asi kuchipatara chikuru cheKalafong chiri muPretoria, zvinonzi veEFF ava neveOperation Dudula vatombokandirana zvibhakera. Kutanga svondo rino, veOperation Dudula vanga vachirambidza vekunze kupinda muzvipatara nemakirinika ari pasi pehurumende, vachiti vekunze havafanirwe kurapwa pachena muSouth Africa nekuti vari kupedzera zvizvarwa zvenyika iyi zvikwanisiro. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muPretoria, mufundisi Richard Moyo, kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu nhasi.
Miriro akaita zvinhu muzora nhasi, zvinhu zvamuka zvakamira zvakanaka nokuti mapurisa nezuro akatumirwa akarara akagadha chipatara cheAtridge zvatove chipatara chehombe hombe. Uye futizve tikaona zvemukuru wechipatara cheAtridge View achitaura nauye kuti kana vanhu vane zvichemo zvavo vanofanira kuti vazviunze kuma office kwete kuuya kuzokanganisa varwere vanouya kuzorapwa. Nokuti iye akanga achitaura achiti pakangouya timu yevedhudhula vachivhiringa varapwa. Ende futi zvemuzvara nhasi taonazve gorokota rezveutano baba vaJoe Phahla vachienda kuAtridge View kundosangana nevagari veko uye futi nevechipatara vachisimbisa kuti vanhu ngavashande nenzira yekumashandiro anoita yekushanda nayo, nokuti ivo avedhudhula vakanga vachitaura naye kuti vasina mapepa kana vachiuya kuzorapiwa vanofanira vabhadhariswe mari kana vasina mapepa.
Tiri kunzwawo kuti vebato reEFF vabatsiranawo pamwe chete nemapurisa mukudzivisa vechikwata cheOperation Dudula. Zvaafamba sei?
Isu vatinoziva kuti bato reEFF rinotungamirirwa nababa Julius Malema nguva zhinji ibato rinomira nevanhu vekunze kunyanyanya vachizama kutsvaga runyararo, nokuti ivo vanoti hatifani kurwisana tiri vatevo pachedu. Saka kuona EFF yechienda kuchipatira cheAtridge View nezuro kanokuonekwa kwavo muzora nhasi, zvinhu zvanga zvakanaka zvikuru zvinoratidza kuti vanhu vasina rusarura.
Kweiyo vepachipatara cheKalafong Hospital vari kubatawo sei varwere vekunze kweSouth Africa?
Muchipatara ichi ndichitarisa nedzimwe nguva patinombopinda tichindetira minamato vamwe varwere, maonera andakaita ndinoona vakuru vechipatara vashanda nenzira yakanaka. Tisingazivi kutiwo dzimwe nguva apo naapo nokuti kana vamwe vanonge vane mweya wavo, asi kana tichiona vakuru vachikurudzira kuti vanhu ngavashande nesimba, vanhu vanofanira kuti vashanda nesimba. Saka handioni riri dambudziko rakanyanya vanhu vano vanokubatsirika.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa kuPretoria, mufundisi Richard Moyo, vari parunare kwakare kuSouth Africa neStudio 7. Kanzuro yemuchinoi yagadzira migwagwa usiku pamberi pekuvhurwa kwechikoro cheRoman Catholic Church nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga avasina kuzoenda kuchiitiko ichi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
VaChiwenga vada kuzouya kuzovhura chikoro ichi sezvanga zvakatarisirwa uye vazomiririrwa negurukota redunhu reMatonaland West amai Mary Muliswa Chikoka. Amai Muliswa Chikoka vaudza vanhu kuti vachiwenga vatadza kuuya nekuda kwemamwe mabasa avasina kuroma. Vashandi vekanzuru vange varara vachigadzira migwagwa inoenda pachikoro ichi zvaonekwa nevakawanda senzira yekufadza vakuru kuti zvinhu zvakanaka munyika izvo zvisiri. Asi mutauriri wekanzuru yechinhoi vatichaona mulauzi vanoti hapana chinoshamisa sezvo iri garuziva kuti panofamba mukuru vanhu vanopa ruremekedzo nekushongedza pavanogara. Vamulauzi vanoti kunyange mubhaibheri chaimo Jesu Kristu mwana wamwari akawaridzirwa machira pasi.
Pambvunzo wenyu wakanangana nekuti sei zvaitwa panguva yanga ichiya Vice President kuti shande nepakati peusiku aiwaka mukuru mukuru pese panofamba nemukuru zvagara zvinotoitika kuti tive tinochenesa nzvimbo dzedu kuti mukuruwo apindewo mune zvakanaka. Kunyange chaizvo tinoziziva kuti kunyange tikada kuenda nekubhaibheri chaiko pakatasa Jesu achipinda muJerusarema nebhiza vanhu vakawaridza machira kuti bhiza ranga rakatasa Jesu ritsike nepo. It was a show of respect.
Mutungamiri wesangano rinomirira vagari reChinoi Residents Association vaClifford Kupeko vanoti zvaitwa nekanzuru zvinonyadzisa.
Izvo zviri kuitwa nekanzuro kuti kana mukuru wenyika achiuya vanoshanda usiku hwose vachida kuzama kuratidza kuti zvinhu zvedu zvakarongeka. Iko kunonzi kusarongeka ikoko kwavo kwavari ikoko. Hatifaniri kuvanzira vakuru, vanofanira kuzotibetsera. Ngatitaridzei kana ungava urema hwedu hatidi kuvanzurudza, kana kungave kushoterwa nezvishandiso ngatiratidzei kuti mukuru avhunze kuti sei izvi zvakadai tomutauri.
Amai Muliswa Chikoka vakurudzira vabereki kuti vabhadhare mari dzechikoro kuti zvisimudzire dzidzo yemunyika.
Ndanzwa kunakidzwa chaizvo kuve ne-education system iri pano, saka izvozvo ivai mazvibatisisa vabereki. Asi nyaya yekusazobhadhara mafees apo havazokwanisa kuramba vachingokuchengetai. Handiti nai ngatidzidzirei kuti kana tada zvikoro zvakanaka kudai kuti vana vedu vauye, tinofanirwa kunge tichibhadharawo gwalanga yacho inoenderana ne-education.
Vachitaura pachiitiko chimwe chete, mukuru wechechi yeRoman Catholic Archbishop Raymond Mupandasekwa vanoti chikoro chavo ndechemunhu wese kunyange vasingapinde kereke yavo. Chikoro ichi chakavhurwa gore rino vana vachikwanisa kusvika pagwaro rechishanu chete sezvo chichiri kuvakwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Sangano rinomirira kodzero dzevane usope reAlbinism Society of Zimbabwe rinoti riri kufara nemakwikwi eMr. and Miss Albinism akaitwa nemugovera. Vakakunda ndimuzvare Angela Dube navaLodwin Rimire. Mukuziya nezvemakwikwi aya, Blessing Zulu Studio 7 abata muzvare Brenda Mudzimu vanotungamira urongwa uhu.
Mutambo weMr. and Miss Albinism Zimbabwe wakakoshera kuti unosimudzira vanhu vanorarama nealbinism, uyezve ichiita kuti ivo pachavo vazvisimudzire vasazvitarisire pasi. Inoita kuti vakwanisewo kuwana mimwe mikana kuburikidza ne that kind of pageant.
Muri kukwanisawo here kuwana rutsigiro rwekuti muite makwikwi enyu aya?
Makore apfuura tainge tichiwana rubatsiro kubva kumakambani akasiyana siyana, asi iko zvino zvatiwedzerei ende makambani mazhinji vakauya on board. Makambani mahombe akauya on board, Senet One Zimbabwe, Nash TV, 3K TV, Daily News, Financial Gazette, Vessel of Honor, Fair Notes, Wedding Center, Highlands Lodges and Apartments, Tea and Breakers, Kwakauya Shakare, Geco Import Solutions, ne akawanda wanda.
Zvii zvamunokurudzirawo hurumende kuti iitire vane usope?
Ndingangoti ndinokurudzira hurumende kuti ikwanise kuunza zvimwe zvirongwa zvinenge kupa ma sunscreen lotions pachena nekuti vanhu vakawanda vari kufa necancer vanorarama nealbinism. Uyezve ndinokurudzira kuti kungewo kune ma cancer screening kuongororwa kwemakanda evanhu vanorarama nealbinism nekuti izvo ndo zvinonyanya kutinetsawo kunyanya-nyanya sezvinongoitwa vamwe vese kuti vanowaniswa mishonga yeHIV and AIDS vanoitwawo kupfurikidza kutariswa zvibereko pachena. Ndizvo zvakanyanya kutikoshera izvozvo.
Muzvare Brenda Mudzimu, vanotungamira urongwa hweMr. and Miss Albinism Zimbabwe, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Nemusi wesvondo tichaenderera mberi nehurukuro iyi tichitaurawo naAngela naLodwin avo vakahwina makwikwi aya. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezvemutemo muAmerica mumapepa arakatura kumatare rinoti vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kana zvipanga mazano zvavo vakapa uchapupu usiri hwechokwadi panyaya yemagwaro ekudzivirirwa kwenyika anonzi akatorwa navaTrump zvisiri pamutemo apo vakakundwa musarudzo yemutungamiri wenyika. Mufananidzo wemamwe magwaro aya unoratidza akaiswa patafura navaTrump aine zvidhindo zvakanzi anofanira kuva akachengetedzwa zvakasimba nehurumende. Izvi zvinopesana nezviri kutaurwa navaTrump kuti vainge vashandisa simba ravo semutungamiri wenyika kuti asave magwaro anofanira kuchengetedzwa nehurumende chete. Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema vanoti bhanga guru rinokweretesa nyika dzepasi rose mari reInternational Monetary Fund ravhuma kukweretesa Zambia mari inosvika $1.3 billion yekuti igadzirise zvikwereti zvayo kunyika nemabhanga ekunze kuti isimudzire upfumi hwayo. Zambia ndiyo nyika yekutanga muAfrica kutadza kubhadhara chikwereti chayo kunze munguva yeCovid-19. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka munyika pakatarisana nesarudzo dza2023 vanopikisa vachiti vave kuda kuti United Nations itungamire sarudzo idzi sezvo vari kushungurudzwa uye kurohwa uye kusungwa nevebato reZANU PF. Asi veZANU PF vanoti Zimbabwe Electoral Commission inokwanisa kuita sarudzo uye vanopikisa vanongorova bembera zvenhema. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe pamwe nenhengo yeZANU PF waGilbert Dzikiti. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kwavasikala nevamwe.
Zviri pachena kuti hurumende yemuZimbabwe neZANU PF inodaka navagebhusikala vane vanomiriri mudare reparamendi yezingeza West ichokwadi kuti ite miriri mudare reparamendi unenge uchitoita zvamatongerwo enyika. Vanovazvewo mutedziri sachigaro Citizens Coalition for Change CCC zvakare ibasa rezvematongerwo enyika iroro vozovazve kuita nhengo nemwana wakatendwa zvinoreva kuti zveuri gurisa unenge uchiita futi zvinhu zvamatongerwo enyika. Saka zviri pachena kuti baka racho radzama mukawana kuti vasikala vakasunga munyika yeZimbabwe kwenguva yakawanda inoto kana kusvika kumakuminyanomwe zvinotaridza kuti baka racho igurusa.
Vadzikiti, munoti nenyaya iri mudariro yekuramba vasikala vave muusungwa?
Kugara kwavajobsikala muusungwa kunoenderana nemutemo wenyika yeZimbabwe pakuti pane magrounds anofanira kunge achionekwa nedare rijimhosva ekuti vasikana vanga vachipiwa bail. Vane maprevious issues avanga vaina vari kuzivikanwa pamutemo ari related to the same offense yavari kuchadzwa nayo parizvi. Saka zvinoreva kuti matare anenge aine mareasons why vasiri kukwanisa kuti vavape bail panyaya iyoyi inyaya yekuti the repeated offender of the same offense. Matare eZimbabwe anozvimirira oga pakutonga nyaya Saka kuti piti isusu zawa political as if ma judges nima prosecutors kana kuti nivachitusi varibo madarezi wosa a political niti ane problem.
Dr. Zembe, manzwa zvataurwa nava dzikiti hanzi vasikala vari kungobatwa nemutemo kwete zvematongerwo enyika.
Aiwa, vasikala havana kumbopara mhaka munyika ino yeZimbabwe. Pose pavakapinda mumatare vakangochenurwa. Saka ipo zvino vakabatirwa fungidziro. Fungidziro handi mhosva. Mutemo unongoonekwa kuti wadarikwa chete kana nyaya yapinda mudare ikadziviwa dare rikazoti nguva patani mhosva. Patini renhasi vasikala havana chavakambokanganisa munyika muno.
Vadzikete, tinoona kuti venhengo dzezanu PF vanenge vapomerwa dzimhosva vanongoenda kumatare edzimhosva vachipiwa mikana yekubvisa mari dzechibatiso zvisina kana dambudziko. Hakusi kuti here mutemo uri kutarisa kuti munhu abuda mumba mani?
Hazvisiri izvo pakuti izvo ngatitarisei nyaya semamiriro ayakaita. Nyaya yakatomirira pakuti iyi mhosva yavasikala ine chaji yayo. Mhosva yemumwe nemumwe ine chaji yayo. Saka ngaitariswe nechaji yayo mhosva yacho ichibva yatazanurwa nechaji inenge ine mhosva iyoyo. Tiri kuona isusu zveshuwa kuti mhosva yavasikala ine mapolitical connotations pati zvaiitika panguva iyoyo. Ine yekuti ndo vakatanga kuita mutakano wezanupiyefu panyaya yakanga iri very independent. Ndo vakatanga zvakare kuchidzira vanhu kuti vaende kundorwisana sakatipo.
Dr. Zembe, tiri kuzwawo mutungamiri webato reCitizens Coalition vaNelson Chamisa vari kukurudzira kuti sarudzo dzitungamirwe nesangano reUnited Nations. Munotiwo nekurudzira iyoyo?
Ndinoda machairo iroro. Ndozvinofanirwa kuti vanhu vese veZimbabwe vatsigire nokuti Zimbabwe inhengo yeUnited Nations. Nokuda kwokuti Zimbabwe haina kumboita sarudzo yakachena kubva gore ra1980 kwaakuchingoitwa sarudzo yokuponwa kwavanhu nokukanganisirwa kwavanhu.
Munoti vadzikiti nekurudziro yekuti sarudzo dzitungamirwe neUnited Nations?
Mashoko ewazviroto nezvishuwo pamusana pekuti Zimbabwe yaita maelections from 1980 vanga vachikundwa ZANUPF ichiwina maelections. Saka isu tinotaura kuti maelections emuzimbabwe agara achiitwa aine maobservers both from United Nations, SADC and the African Union. And my observer report anga achingobuda.
Dr. Zembe, pindirai tinzwe manzwa, mhindurei.
Boka rinonzi Zimbabwe Electoral Commission reziki harigoni kubata sarudzo yavanhu. Harina parakambokwanisa kubata sarudzo yavanhu nokuda kwokuti rinodemwa nemukuru weZANUPF. Vanhu vanovhunduka izvozvi vanovhundukei? Iyo nyika ino iri nhengo yamapadzi iwaya.
Vadzikiti, mataure nyaya kuti mapoka iwaya anouya achiongorora sarudzo munyika vachiisa marecommendation avo, asi tinoona kuti zvizhinji zvacho zvinokomekedzwa kana kukurudzirwa hurumende kuti iite nemasangano iyaya hurumende haizozviita. Saka chii chinenge chizobatsira?
Chinoitika ndechekuti kana machanges iwaya nemarecommendations achinge atarwa nezvavo anoenda kudare reparliament kunova kune maopposition political parties aya. Ikoko ndokwanofanira kunge achizvanura
avanga vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti. Manzwawo zvakare kubva kumutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Mitambo yeUS Open Tennis iri kuenderera mberi mangwana mangwanani paine mutambo wemadoubles. Serena Williams uyo ari kutamba makwikwi ekupedzisera ari kutamba naVenus Williams anove mukoma wake kudivi rimwe vachikwikwidzana naLinda Noskova akabatana naLucy Rodeka. Serena mune mumwe mutambo watambwa nhasi akunda Annette Kravets achibva aenda kuchikamu chechitatu. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table paLive Talk yedu nhasi na 8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yekushandisa zvinodhaka kwoitwa nevamwe zvokanganisa upenyu hwavo. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. United Nations yokurudzira Zimbabwe kuti igadzirise nyaya yegukura hundi. Bato reEFF rinopikisa muSouth Africa rorwisana nechikwata cheOperation Dudula. anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiya mina ntungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 1 kumpandula 2022 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
isibuyile yalingana la leya ama private operators osokuthengisa ukuthi uzukho akasenzi imisebenzi owayekhayela ukulanda ukuzokwenza okwenza ukuthi transport belula kodwa usefana la leyo problem abesithi bazama ukuyilungisa.
Uzulu usesole kakhulu inkampani yezukho ngokukhweza impadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo.
Apa eSouth Africa kuna mapolisa kuna abantu ba Home Affairs who are employed abaqashwe lonto ba they must come and check into sinjani. So akwazeki kuba umthetho bangubani osesicatweni kuthe lo muntu lowo makeze azokwenza lonto le.
Abebandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF venelise ukuvulela abakwamanye amazwe ukuthi belantshwe eclinic ye Hillbrow namuhla ngemva kokwenqatshelwa kwabo ngabe Operation Dudula. I-United Nations isikhuthaze uhulumende ukuthi alungisise udaba lwegugurahundi. Umantshi wakobulawayo wale ukukhulula usiqokoqela Mphoko yena obotshelwe icala lokudlwengula umzukulu wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu sesole inkampani kahulumende izubukho ngokukhuphula impadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo. Abanengi bathi lokhu sokwengeze ubunzima abavele bebhekane labo ngenxa yokubhidlika komnotho. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ubulawayo ukhala ngokuthi uhulumende usesenza khona lokhu ayekusola kwabezimota lamabhasi ayevele ezisebenzela ezimele engasebenzi ephansi kwezubukho. Ilunga lenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi izakhamizi sezihamba nzima ngempela.
Thina njengezakhamuzi silokwethuka ngokuqansa kwezubukho. Ukukhwela kwezubukho akusela mehluko phakathi kwe-public transport kahulumende lale emshikashika ugcine ufanana. Kodwa ke thina sazi ukuthi uhulumende lomlando ukuthi provide izakhamuzi eziya emsebenzini nge-transport ekhwelekayo ekhiphileyo abantu abayenelisayo.
Umkhokheli wenhlanganiso yezifundi eZimbabwe National Students Union umnumzana Benoni Ncube uvumelane lomoyo ethi lokhu kuzakwengeza indleko yezifundi zemakolitshini labemfundo yaphansi ekuvulweni kwezikolo ngeviki ezayo.
Wathena uleta ngokuthi imali yakhona yena enye uzabe eyikhava njengohulumende okusokusithi thina sabe sesibhadala encane intengo ye-transport.
Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo ethi iholo labo seliyaphelela endleleni.
Ukukhuphuka kwentengo yekazubukho kulombandela omubi ikakhulu ukusebenza mhlawumbe sithe zikahulumende bese sibheka kakhulu kubabalisi ngithanda ukuthi inxa sikhangela indaba zekukhuphuka kwentengo sikhuphuke izinga okukhuphuke ngalo bese sibuya sikhangela ukuthi laba abaholayo kuvele lokho ekume khonapho lokho kukhona okwakuqala empilweni okumele sikunanzelele ukuthi RTGS mhlawumbe ngithi bond.
Izisebenzi zezupho lazo zikhala ezimathonsi lozulu zisithi sezilenyanga ezimbili zingaholi. Isisebenzi sezupho umnumzana Methuseli Nyoni uthi isinqumo sokukhuphula imbadalo sithethwe kungacatshangwanga ngobunzima obuthwalisa uzulu.
Njengezisebenzi ezisebenza ngaphansi kwekampani kazupho hayi sithwele nzima siyakhala sibili sibe sikhalela uhulumende ukuthi ake ngenele sibili sesile 2 months singaholi. So hayi kathesi asisakwazi ukuthi senza njani ngoba hey sesikwelede kwazwakala sikweleda lapho ukuthi engxenye imali zabuya kodwa hey nxa usebenza ungaholi for 2 months kunzima. Kathesi izikolo ziyavulwa so abantwana babefuna ukugada lesi sikolo so imali zakho yasiyasithathaka. And the kuyabe kufunakala ukuthi ubhadale ngoba kuzukhuphela kula sikwerede ukuthi abantwana ukuthi bazahamba ngesikwerede.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi leli nyathelo lizadala inhlupho kuZulu ngoba lizabangela ukuqansa kwentengo yezinye izinto.
Abaningi akade begada bazakwehlile ukugada bahambe nezinyawo babanje inkunzi batshaya ngabantu batshaya izigebengu kanti-ke leyo madlana akade beyithola abantu isizamele iqathwe iye ekugadeni izimota singakhohlwa ukuthi abantu imali abayiholayo kayikhwelanga lokhu isemuva ngakho-ke eningi yayo kumbe lonke iholo liselizaphelela ekugadeni uzupho kayikho impilo enhle ebantwini abaphila ngaleyo ndlela nxa ngabe imali yabo yonke isiphelela ku-transport.
Izikolo ziyavulwa kuviki ezayo abafundi abagadayo balakho ukuhlangana lonzima ekuhambeni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abebandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF benelise ukuvulela abakwamanye amazwe ukuthi belatshwe ekliniki yeHillbrow namuhla ngemva kokwenqatshelwa kwabo ngamalunga enhlanganiso ye-Operation Dudula yona ethi abokuza kumele baxotshwe kulelo lizwe. UThuso Khumalo uyalandisa.
Afike ngasadlanga nkotshana amalunga ebandla le-Economic Freedom Fighters EFF ezovulela abakwamanye amazwe ukuthi bangene e-Hillbrow Clinic nxa befuna kwelatshwa. Umgcinhlalo webandla le-EFF eJohannesburg umnumzana Aviwe Mdaniso usole kakhulu kunatshelwa kwabakwamanye amazwe kungena kulesi sibhedlela wathi yinto abangasoke bayivumela iqhubeke isizakala.
Apha eSouth Africa kunamapolisa kunabantu ba-Home Affairs who are employed abaqashelwe loo nto uba they must come and check into ezinjalo. So akwazeki ukuba kuthethwe uba ngubani osesitratweni kuthiwe lo mntu lowo makeze azokwenza loo nto leyo because lo mntu akaqashelwanga loo nto futhi akaqeqeshelwanga uba akwazi ukwenza loo nto leyo. So sina siyinhlalo ne-AFF sithi izibhedlela zonke mazivuleke.
Kodwa ke labe Operation Dudula bafike besidlamalahle besithi akekho oyelinye ilizwe ozavunyelwa ukungena kuleyo klinika. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-Operation Dudula eJohannesburg umnumzana Siphiwe Shabangu uthi abalandaba loba umuntu lencwadi esemthethweni emvumela ukuba kwele South Africa kumbe hatshi abasafuni kuminywa ngabantu bokuza ezibhedlela zona esezithwele nzima ngokwandelwa ngabantu. Esibhedlela seKalafong ePretoria amalunga e-EFF la-Operation Dudula abambane ngezandla kuba ngabantu bokuza. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Emmanuel Gift Banda utshele Studio 7 ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe bakhathazeke kakhulu ngokwenqatshelwa ukungena isibhedlela lenzondo okukhanya ibhekiswe kuzalwane zakwamanye amazwe.
Bengihambelanga ukuthi sigcine sifika kulesi sigaba ngoba i-leadership yethu across the continent isadiki United Amina i-AU bathumele ukuthi kube siyakhuluma yakulungisa konke lokho.
Umphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Jophahla wethekelele isibhedlela seKalafong wathi uhulumende akavumelani ngitsho nakancane ngokuphazanyiswa kwenhlelo zesibhedlela. Ukwenqatshelwa kwezalwane zakwamanye amazwe okungena ezibhedlela kuqale ngemva kwenkulumo yokhokhela ezempilakahle esabelweni seLimpopo unkosikazi Poppy Ramathuba uphume kumabonakude ekhahlameza isigulane esidabuka eZimbabwe ebesizodinga ukwelatshwa kwele South Africa. Malestudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingutuso Khumalo.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla wale ukukhulula usiqokoqela Mphoko, indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe, umnumzana Phelekezela Mphoko. Usiqokoqela ubecele ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibheyili kulandela ukubotshwa kwakhe izolo. Esetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lambili 12. U-Ezra Chisa Spanda usipha lolu daba.
Umthuthisi Ackerman Kupe utshele umthethwandaba ukuba Umphoko wadlwengulwa umzukulu wakhe kusukela ngontulikazi kusiyafika ke kuncwabakazi lonyaka. Ukhuphe uthe Umphoko wetheswa elinye njalo icala elokuthi wabaleke enkambeni namapholisa e-Hillside Police Station kubulawayo ngolwesibili kulandela ukubizwa kwakhe ngamapholisa. Unina umntwana ulandisa ngesehlakalo sakhona.
Sahamba eplotini kobabomncane Umphoko empeni kuma basibe si-advise ukuthi sihambise umntwana e-checkwa. Ngoba ubhuti wami wa-ekta ngenye indlela uma ngifika wambuza ukuthi mbanongike i-approval ukuthi ngibuye endlini yakhe ngingamtshelanga. Waye ngisuke eGoli vele ngingamtshelanga ukuthi ngiyabuya. And then wasesithi kimi ngiyam-ambusha, waye ngim-ambusha vele wayenza nje isini yokuthi ngagcina siba suspicious. Nga-check umntwana ntambama ngitshela ukuthi ithenti lomntwana ligcwele igazi. And then maligcwele igazi aya e-UBH kuyachekhwa umntwana sathola idoktor sithi umntwana udlwenguliwe many times vele. Sambuza umntwana lo dokotela umntwana waqala eyala wathi yena ngcono ahambe ejele umntwana. So after sesiphuma ngithi hhayi ngizokuthiya emaphoyiseni akula problem. Umntwana wathi hayi mama ngcono ngikhulume sibiza udokotela. Udokotela wasekhuluma ukuthi hayi umalume wathi ngingakhuluma uzombulala vele ngingakhulumi nguye ongigcinileyo ongenzela everything.
Unkosikazi Gugulethu Mphoko unkosikazi kasiqoqela uKhalezi Madozi umkakhe valelwa entolongweni.
Kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi into leyi it's been proven by the medical report ukuthi akayenzanga kodwa now because there are other forces that are pushing ukuthi avalelwe at the end of the day we have to trust ukuthi ama investigations le system above all uNkulunkulu take control ukuthi kucace ngoba clearly ama statements abhaliwe ngama ngumama lo mntwana the medical report namanzi lamafutha akuhlangana.
Amazwi kagugu wathuzelwa ngunina omncane kasiqokoqela unkosazana asigqobisile Sibanda uthi Umphoko kalacala inzondo nje eyenzakalayo.
Hayi indaba leyi sizwisa ubuhlungu kakhulu, sizwisa ubuhlungu ngoba kuyakhanya nje ukuthi yinto nje efrenweyo by someone olama-agenda zakhe that we don't know. I think umthetho kumele uthathe istep according to amaphepha amwaphepha azikhulumele ukuthi akulaluthola ukukhona ungakhangela i-medical report ukhangele ama-statement ama-complainants akuhambelani.
Umantshi uMakdzira uthe Umphoko ucatshangelwa ukuba wadlwengula umzukulu wakhe kathathu ulakho ukubaleka engavunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail njengoba wakwabaleka. Kodwa-ke iqoda likaMphoko umnumzana Thabekhulu Dube uthi sephanyeka udaba lolu ku-high court ukuyacela ukuba Umphoko aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail.
Umthetho
simple. Kumele silandele procedure third schedule offense irep. So sesizamile consent basiyalela consent because of kuno kuthiwa wazama ukubaleka. So the only avenue sisele ukuthi siapply le bail from the high court esesibuzama kade sikwenza amaphepha ngkhona ukuthi siyethola ibail e-high court.
Umnumzana Sigqoqela Mphoko usevalelwe ejele yaseKami njalo ukhalelwe ukuphenduka emthethweni ntaba ngemva kwamaviki amabili mhlaka 15 Mpandula. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isikhuthaze abantu ukuthi beqhubeke bebhalisela ukuvota esigabeni ezitshiyeneyo zelizwe kanye lakumibuthano efana lo eZimbabwe Agricultural Show wona osaqhubeka. Ithi njalo asebabhalisayo kumele bahlole imininingwane yabo njalo belungise lapho okungaba konakale khona. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla esibona ngezokhetho kubandla leTRC unkosikazi Ellen Shiriyedenga.
Njengebandla siyayibona imisebenzi eyenza yizekhi ukukhuthaza izizwalane zaseZimbabwe ukuthi zeyihlola amagama abo kuvoters roll njalo lokulungisiswa ngabe kuphambanisekile kustand sabo eseagricultural show eZimbabwe. Siyabona imisebenzi leyo kodwa nje njengebandla sithi hayi uhambo lolu lusalude kakhulu ngasikhangela ukuthi balutshwane abantu baseZimbabwe abazafinyelela ku agricultural show yona leyi ikakhulu abanye abahlala kwezigabeni ezingaphandle kweHarare njalo sikhangela izila laba baseHarare ukuthi indleko yokungena kwagricultural show gayisoze abasoze beyenelisa abantu abaningi. So yikho nje siyakhuthaza izeku ukuthi uhlelo lolo lokhuthaza abantu kaluhambe ezigabeni zonke ezelizweni lakumahodi wonke elizweni bekhuthaza abantu njalo kube lenye i-voter registration blitz lapha izek izahamba ezigabeni zonke kumahodi wonke iregistisa abantu ukuthi bevote ngoba siyazi ukuthi uhlelo lona lokuregister ukuvota lusasekhona kodwa inkinga yekuthi kukhatshana abantu sokumele behambe imimango emide kwezinye indawo bahamba ama 100 kilometers ukuyabhalisa ukuvota. Yikho nje sikhuthaza izek ukuthi kayifika yenze enye voter registration blitz ilanda abantu ezigabeni lapha abahlala khona ibabhalise ukuvota.
Unkosikazi Ellen Shiriyedenga ubona ngokuqhutshwa kokhetho kubandla leTRC. Ikomiti ye-United Nations ebona ngokulwisana lodubo lokubandlululwa kwabantu ngemihlobo, i-UN Committee on Elimination of Racial Discrimination, ithi iphatheke kabi ngokufuthelana okulokhe kukhona eZimbabwe phezu kodaba lokubulawa kwenkulungwane zabantu esigabeni se-Midlands leMathebeleland nguhulumende ngesikhathi seGugurahundi. Le komiti yethulela umbiko ngemva komhlangano oqhutshelwe eGeneva kweleSwitzerland ngeviki edluleyo lapho kwaphathwa khona lolu daba. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi watshela lomhlangano ukuthi akula muntu ozabotshelwa icala leGugurahundi ngoba bonke abadala amacala baxolelwa ngowayengumongameli uRobert Mugabe. Kodwa i-UN ithi ikhathazekile ngokuhlukuluzwa lokuvinjwa kwabantu ngamapholisa nxa bethe babuthana bekhulumisana ngalolu daba kumbe bekhumbula labo ababulawayo. Inhlanganiso ye-ibheju likazulu isike yavinjwa ngamapholisa ukwenza imihlangano ngalolu daba kanti lamabhakane eke yawafaka eMidlands laseBalagwe ikhumbula ababulawayo lazo zathi lawo adilizwa. I-UN ikhuthaze uhulumende we-ZANU-PF ukuthi avumele abantu bakhulume ngalolu daba, kuthi i-Peace and Reconciliation Commission layo iqhube inhlelo zokukhumisana umlotha kuvezwe iqiniso ngeGugurahundi. Sixoxe lo kansila webandla le-CCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Kuyadanisa ukuthi ngemva kweminyaka leyi uhulumende we-ZANU-PF wabulala abantu ngesikhathi sombhuqazwe seGugurahundi. Lakathesi iqiniso kalikaveli, njalo abayenza lokho behamba bekhululekile, abanye sebaze bafa umgabe sekusela abanye umnankagwa labochiwenga. Kuyinto edanisayo kakhulu, njalo lokuthi abantu kabavunyelwa ukuthi bakhumbule izihlobo zabo ezabulawayo ngesikhathi lesi. Siyananzelela ukuthi ibhiji likaZulu lalikhumbuleke khathi lesi sabulawaso abantu. Siyakhe-ke ibhakani-ke lokukhumbula labo bantu ebhalagwa lakwezindawo ezijineyo, kodwa uhulumente we-ZANU-PF ahamba ayedilisa bangathi bayenza umhlangano ukukhumbula lolu suku, amapholisa abatshaye kudilizwe le mhlangano. Kuyinto edanisayo kakhulu. I-United Nations nxa layo-ke komithi sikubonile ukuthi okwenziwa e-ZANU-PF akuqondanga, sokuyisikhathi sokuthi ingenele e-United Nations ibone ukuthi abantu bathola i-closure ngodaba leGugurahundi. Abantu abayiba bakubangela khona lokho iGugurahundi bayabotshwa, bahanjiswa emthethweni, kube yindaba esetshenzwayo ifike emaphethelweni ayo, ngoba yindaba ebuhlungu kakhulu. Abantwana bahlupheka, batholanga izithupha ngoba abazali babo bengekho, babulawa bebatshiya bebancane. Kuyinto edanisa kakhulu. Uhulumende kumele-ke angenele-ke abone ukuthi labo bantwana bathola izincwadi ezifunakalayo, kanti laba babangela khona lokho bahanjiswe engalweni yomthetho, umthetho uthathe indawo yabo.
Uhulumende kaMnangagwa, kukhona yini esingabona ekwenza ngendlela ehlukileyo elandela izixwayiso ze-United Nations?
United Nations kumele iqinise fawunya ophansi indaba leyilungisiso, ngoba uhulumende ka-Emerson Mnangagwa le-ZANU-PF singamboni ethatha inyathelo elungisisa udaba lolu. Sikhumbule phela ukuthi uhulumende kaMnangagwa yibo ngesilungu esingathi ama-perpetrators, yibo phela abakhokhela lowo mbhuqazo kubulawa abantu. Yikho ukuthi sithi bona ibazalungisisa lolu daba, kubhadalwe labo bantu ababulawele izihlobo, kubotshwe labo bantu ababulalayo. Soze sikubone kusenzakala, ngoba phela yibo abakwenzayo uMnangagwa le-ZANU-PF.
Umnumzana Edwin Ndlovu, ngukansila we-CCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Udaba lweGugurahundi Gomore udaba sibili olukhona sibili, kodwa-ke ekhona ukuthi umongameli welizwe upresident Emmerson Mnangagwa kube nendlela yokulungisisa ezinye izinto ezawonakalayo ngesikhathi ezabangelwa kumo uGugurahundi. Ikakhulu ngakutshela nje ukuthi okokuqala, for the first time uhulumende kaMnangagwa sithathi se abantu amabhetiketi bonke, kungakhathalekile ukuthi ngubani okade vele ngalabani. Indaba yokuthi abantu bona abanye bakhona abagoqelwayo ibona babengalabazali ababangelwa yimumo weGugurahundi. UMnangagwa kazange aluvale udaba leGugurahundi, kodwa njalo kaluphelanga udaba leGugurahundi lusakhangelwa, lisezandleni zezindlula. Sikhuluma sinje kulento ezenziwayo ukuthi izindlela lazo zifinyelele kwizigaba ngokungamakomiti azo zifinyelele ebantwini, zizwe ukuthi abantu bonabo abayibo abawonakalelwayo kuma-readings analawo ayemathebelelendi, futhi bona bathini ngodaba lolu lithunywa ngohulumende.
I-United Nations ithi abantu kumele bavunyelwe ukuhlangana bekhulumisana ngalolu daba, njalo bekhumbula labo ababulawa ngesikhathi seGugurahundi bengahlukuluzwa nguhulumende lamapholisa, okuyinto esesike sabona isenzakala kwabanye abagoqela abenhlanganiso ye-ibheji likaZulu. Uthini ngalokho?
Imizamo yokuchazela lolu daba Nkomo ivele yona imihle yonke ayibuye, kodwa ayize kubo lobukhokheli bomdabu. Abantu abalembono yabo etshiyeneyo laloko kwenziwayo abayikhulume kuwona la makomiti azabunjwayo inkokheli zomdabu, ukuthi hhayi lapha thina njengabantu thine sawonakalelwayo sifuna ubani into le ikhokheli, kube lakubani phakathi, kube lakubani phakathi, kube lakubani phakathi. Ngibona ngathi akulanto engahlupha laphana uMnangagwa umsalelayo upresident olahle inalelayo umongameli welizwe upresident inamba uwuthi la ozifisayo ukuthi ikwenze ludaba lolu elubamba oleba ngokunakala ngesikhathi kamgabo umgabo waluthiya nalasalindongeni njalo ama-inhlanganiso ezinjengabobriti likazulu iy'nhlanganiso ezilalapha eziyame khona labana abantu bancedisa i-opposition zonke isikhathi nangibona ukusebenza kwabo.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF. I-United Nations ikhuthazele Melika lona ukuthi lichiyane lokuhlukuluza abantu abansundu ikakhulu behlukuluzwa ngamapholisa amhlophe. Uzulu weZimbabwe ohlala kwele South Africa ulokhe ekhala ngokukhahlanyezwa. UGibbs Dube uxoxelo umnumzana Timothy Ncube umkhokheli webandla leZimbabwe African National Congress kanye lomnumzana Joseph Chuma owezanu PF. Uncube usungula lingxoxo.
Hayi ukulwa elizweni labantu Mr. Gibbs sebesigcine iminyaka eminingi engaka angeke kusize ngalutho. Inkalakatha noma kunzima kangakanani la eMzansi i-perseverance ukubekezela akubekezelwe nje amso njengoba kulesiphithiphithi esingaka amso labadala labo babhekile ngiyethemba ukuthi into yoshoshilungiswe because uma sithi siyabheka thina everything is just getting out of hand ngapha ngabomthetho ngapha ngama vigilant groups so amaZimbabwenzi okwamanje basenkingeni kakhulu bayafuthelana angifuni ukukamba amanga.
Ye, sibuye kwegolide so-ke abantu balwe khona ngale kumbe babuye ekhaya.
So kufuze ukuthi ukomplimentwane wonke umuntu akomplimentane sonke sakheni. Ngike ngakhuluma kwenye iforum ngisithi bona ama-fundamentals okuthi umkhono uvuke maningi kodwa mina ngihlala ngiwasummarize abe mathathu. Ngihlala sithi i-availability of water, availability of electricity, and the availability of food transport infrastructure, be it roads, rail, the air, are so fundamental to the umkhono omunjani uvuke noma uthi nxa kulo muntu ofuna uinvestor ukhangela izona lezi ezintathu kakhulu kakhulu nxa zilungile lezi zinto ezintathu kuba lula afake imali yakhe ngoba uyabe kwazi ukubona kuyabe kule efficiency in return of investment. So uhulumende kathesi lo uyenza khonokho khonokho sibili okumele ngabe kwaqala ukwenziwa kudala khangela amadama akhiwa khangela i-electricity improvement yenziwa imigwaqo iyalungiswa. So konke lokwana yizinto ezayo ukuthi umkhono uqala ukuvuka pho-ke into esifunakala manje kwethu yona ku-politics ngale singayizinto kwana ofuna ukugwajisana ngoba uzabona abanye besithi unatinodila jeja kuthi asithele inhlabathi but at the end of the day sithwalisa abantu nzima.
Ye baba Ncube uyamuzwa uyakhuluma lapho golide so-ke kwini ongenza ukuthi wena unje ubuyele eZimbabwe uthi sembuyela mina ngapha egoli sokushubile
ipi ngisey'nhlelweni zokubuyela ekhaya njengoba ngisey'nhlelweni nje ngiqina kakhulu ethankasweni lezenki on the ground na izolo laphana ikhona enye into engingasakuphendulanga yona lesikhathi uthi kimi kulabantu abapromisa abantu ama-project akhona ngale noma bengabuya sokulama-project in place for those that are willing to go back home of which laphana into yabo leyade beyikhuluma leyana bathe ebantwini silama-project wozani uma abantu sebefikile sebe-check-a ukuthi wena isibongo sakho ngisakobani i-project awuyitholi wena isibongo sakho ngisakobani i-project uyayithola. So into ezifana nezo-tribalism thina siyiZimbabwe African National Congress asihambisani nakho konke khona lokho.
Well akuvela kulunganga ukuthi sikhethane ngemihlobo kumbe ngezibongo kuyinto embi kakhulu yona leyani kufuze abantu befike esigabeni esokwazi lokuvuma ukuthi hhayi noma lo engwako amandise lo engwako mkandla singabantu banye kuphuma igazi elifananayo sidalwe nguNkulunkulu oyi-one ngibona kata singaphila njalo izinto zingaqala ukusihambela kuhle ngoba at the end of the day Mthembu okuyinto loko okokuthi wena lishoram lindebele okuthi wena mbe wena ukuzani uphefu mbe utriple c kumbe uzenki akuncedi nto lokwa into emqoka kakhulu ikuthi kona ungumntwana weZimbabwe yindlela kumele ngabe siphathana ngayo nale.
umnumzana Joseph Chuma ngowezanu PF ubexoxa endawonye lo mnumzana Timothy Ncube webandla leZimbabwe African National Congress. Likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamilinkomo nkololokwana wamatukandula.